Mangwana na kanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwana na nasi uri musi wechina kukadzi 7, 2019. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ngatitarise kuti chakakonzera kuti masanctions achona atemerwe vamwe vakuru zvirango zvokuti vasafamba kunyika dzose chii. Tozoona kuti kusabatwa kwevanhu zvakanaka.
Mutungamiri wenyika vaemarson Mnangagwa voita chipatapata chekugadzirisa zita ravo pamberi pemusangano wakakosha weAfrican Union.
ZANU-PF ibato rava nenguva rine matingati mafaction. Saka maonero angu ndeekuti faction iri kunana Matutu inongotaurwa iyo kuti ifaction mumazira angu kudandiko kunana Chiwenga. Inenge isingawirirani imwe faction yemayouth ezanupf anova iwo anosapotawo vamunangagwa.
Mubazi rezanupf youth league moita kunetsana kunotyisa, vamwe vechidiki vachiti havachadi mutungamiri wavo vapupurai togaripi nevamwe vavanoshanda navo. Mumwe mukuru wemauto Major General Douglas Nyika Yaramba vanoti mauto akwanisa kuunza runyararo mushure mekumisa kuratidzira kwavanoti kwaitwa nevanhu, nekudaro vakagadzirira kudzokera kumaparaki kwavo ndokunge vanzi nemapurisa vadzokere. Tichakupai zviri kubva kuvateereri veStudio 7 kuburikidza nemashoko amunotitumira kuno imi vateereri vedu. Ii ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno Studio 7 iri muWashington DC. Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vakawanda vanoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vave kuita chipatapata kuedza kuzvichenura pamberi pemusangano wakakosha zvikuru weAfrican Union uri kuitwa svondo rinouya kuAddis Ababa, Ethiopia, kubva musi wesvondo kusvika musi wemuvhuro. VaMnangagwa vari kutumira nhumwa kunyika dzakasiyana-siyana dzinosanganisira vaChristopher Mutsvangwa avo vainge vari kuZambia, Marshall Perens Shiri avo vainge vari kuKenya, uye vaPatrick Chinamasa avo vainge vari kuNamibia neBotswana. Mutungamiri wenyika yeKenya vaUhuru Kenyatta vanonzi vakaudza vaPerens Shiri kuti vachaedza kutaura kuti Zimbabwe ibvisirwe zvirango nenyika dzekunze. Asi vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vanoti nyaya yekupfuurwa kunonzi kwakaitwa vanhu nemauto nemapurisa, uye nyaya yekunziwo mamwe mauto akabata mamwe madzimai chibharo, yaita kuti zita reZimbabwe risvibe zvakanyanya. VaMnangagwa vachitaurawo pamberi pevamwe vatungamiri vemapato ezvematongerwo enyika avakasangana navo kuState House neZuro vakaratidzawo kushushikana kukuru nenyaya yezvirango, vachikurudzira vanhu kuti vataure nezwi rimwe chete.
We have to put our heads together as Zimbabweans to intensify our engagement and re-engagement efforts towards the reintegration of our country in the family of nations and for the total removal of sanctions against our country. This effort must be an all-party affair by way of pronouncements and by way of actual engagements wherever we are as political parties and as we engage with outsiders.
Britain yangatozivisa kuti ichakurudzira kuti vaMnangagwa nevamwe vavo vatemerwe zvirango zvakasimba. Britain yakatiwo haisi kuzotsigira kuti Zimbabwe idzokere musangano reCommonwealth. United Nations yakatiwo mauto ari kupomerwa mhosva yekupfuura vanhu nekubata chibharo anofanira kumiswa pamberi pematare. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vaJefferson Chitando tikavabvunza kuti zviri kuitwa navaMnangagwa zvingashanda here.
Kuvhunduka chati kwatara unge une katurikwa. Nyaya yanetsa pandeyokuti vaMnangagwa vanenge vavhunduka musangano uchange uriko we SADC ne AU kuti ungangozova unongangotaura pamusoro pe kuti masoja arikuonekwa ari mu mastreets saka ndozvavari kutya saka vachida kuvhara zvara kuti vaone kuti kwese kwavari kutupa vanhu kuda vangawana rutsigiro wokuti kana vozondotaura kuAU zvingafamba asi kuti hazvina zvazvinobatsira nekuti vanhu vese voziva zvakayanikwa kuti vamunangagwa muzimbabwe zvinhu zvakafamba sei.
Totarisawo nyaya yekuti vaUhuru Kenyatta vari kuimbisa kuti vachashanda kuti zvirango zvavanoti zvakatemerwa Zimbabwe zvibviswe nekune rimwe rutivi, Britain ichitiwo iri kuzotemera vamwe vakuru vehurumende iyi zvirango. Inopera sei nyaya iyi?
Ngatiregei kutsvaga kuti musoro uri kurwadza. Tinotsvaga kuti chakonzera kuti musoro wavo urwadze chii. Ndozvakambotaura Mushakabvu Butukudzi. Ngatitarisei kuti chakakonzera kuti masanctions achona atemerwe vamwe vakuru zvirango zvokuti vasafamba kunyika dzose idzi chii. Tozoona kuti kusabatwa kwevanhu zvakanaka. Tinozviona zvokuti kusava nekodzero dzanga dziripo dzanga dzichimbunikidzwa naamugabe dzino dzazouya dzozowedzererwa dzozowedzeswa naivo vamunangagwa. Vamunangagwa vazonyanya kubuda pachena kutodarika zvaiita vamugabe.
Totarisawo imwe nyaya yavari kuedza kuita yenhaurirano dzakaitwa nezuro idzi nemamwe mapato anopikisa. Zvinobatsira here kuedza kuunza kugadzikana munyika?
Hapana chinoitika. Tinozviziva kuti muchirungu anoti history repeats itself. Smith wakambozviita akambounganidza vana Muzorewa, vana Ndavaningi Stole, vana Chirau, vana Ndiweni akati vai tiite nhaurirano. Asi wakangoudzwa naiyo ZANU PF yacho, akaudzwa nezapu kuti zvawaita hazviiti. Waunganidza ani Brian Muteka hana pati, waunganidza Kosana Moyo hana pati, maindividuals kuti munhu anzi leader munhu unenge ane vanhu vanomutevera. Ava havana vanhu vanovatevera, saka havana chinhu chaaunganidza. Izvi idambe raita atingati pane chinhu chinobuda kuvaraidza zuva kutianzaonerewa kwaari kuita kuda kuti agoonekwa kwaanoenda kumusangano uyu watambotaura pamusoro pawo weau nekunana SADC kuti agoonekwa sokuti watanga kuita nhaurirano.
Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vajeffrison Chitando vachitaura vari parunare kumasvingo. Mumwe mukuru wemauto Major General Douglas Nyikayaramba vanoti mauto akwanisa kuunza runyararo mushure mekuratidzira nekudaro vagadzirira kuti vadzokere kumabaraki avo. Vanyikayaramba vakataura mashoko aya vachitaura nevatori venhau muHarare neZuro. Vakatiwo mauto achaita ongororo yezvaari kupomerwa zvekutyora kodzero dzevanhu nekupfuura vamwe uye kubata madzimai chibharo. Asi vakati vamwe vainge vachiita izvi vanhuwo zvavo vainge vakapfeka hembe dzemauto. Nyaya yekuti mauto ari kushungurudza vanhu iyi imwe yenyaya yakapa kuti bato guru rinopikisa RMDC rinotungamirwa navaNelson Chamisa nemamwe mapato akaita seraamai Mujuru nechimwe chikwata cheNPF arambe kuenda kumusangano navamunangagwa achiti mauto anofanira kuburitswa mudzimba dzevanhu. Mashoko aya atsinirwawo nemutauriri weNPF vaJelas Mawarire.
Tinoda nhaurirano dzinodeedzwa nevamwe vedu vakatikomberedza, ingava SADC ingava AU, nokuti nyika dzakatikomberedza dzinoziva matambudziko atiri kusangana nawo. Dzinoziva kuti muZimbabwe masoja akaiswa mumigwagwa, masoja ari kufamba achirova vanhu mudzimba. Pamberi pezvinotora mufananidzo zvinoshandiswa nevatori venhau. Saka nyaya yeZimbabwe nyaya inozikanwa kunyange nevavakidzani vedu. Saka tinoti aiwaka, tine masangano akaita seAfrican Union, tine masangano akaita sana SADC anokwanisa kuti iwo adaidze vezvematongerwo enyika vadaidze veiyatingati civil society vane chokuita nematongerwo enyika ino but vasingasi vanhu zvavo vari mumapato ezvematongerwo enyika vangadaidzazve vemadzichechi kana kungodaidza vamwe vemasangano ane chokuita neupenyu hwevana vezimbabwe kuti chiuyai taona kuti kune dambudziko ivavo ndo vetinoti ngavakotsve votikotsvera toenda togara pasi.
Tiri kunzwawo kuti muri kuchema-chema kuti nhengo dzenyu dziri muusungwa. Ndianani vakasungwa?
Tina vaJim Kunaka, mutevedzeri wakomezaa wedu wanational komezaa wedu wakasungwa kutaura kwatiri kuita. Chairman vedu vekumachicendera vaDixon Matthews vaya vekuti Munangagwa Mukorokoza vakabatwa vachitofudza zvavo mombe kwakubva vangobatwa vachikandwa ndwamuchizarira mazuva maviri aitevera vanga vatonzi vatotongwa vatobatwa nemhosva vatoeswa kujere. Isu tinoziva kuti nyaya chaidzo dziripo kunyange mukaona zvimwe zvinyorwa zviri kubuda kubva kuchihurumende chavaMunangagwa munoona kuti nyaya yavo chaiyo iri pakati pekuti havadi kufambidzana kweMDC Alliance neNPF. Munoona kuti kana vachiitisa zvinyorwa zvokutukirira vanotukirira vanhu vaya vanonzi maG40 ende vanhu vanonzi maG40 ndo vanhu vakawanda vari kuNPF.
Mutauriri weNPF vaJelas Maurire vachitaura vari parunare muHarare. Vamwe vechidiki veZANU-PF vanoti havachadi kutungamirirwa navapupurai togarepi nevamwe vanosanganisira mutevedzeri wavo vaLouis Matutu, vatendai Chirau, vaAdmaya Mahachi uye muzvare Mercy Mugomo. Vakuru ava vari kupomerwa mhosva yekutadza basa, kusateerera uye kutengesa musangano. Hatina kukwanisa kubata vaMatutu nevamwe vavo, asi takwanisa kuwana tsamba ine mazita evanhu 30 nemapfumbamwe vari kuda kuti vaMatutu nevamwe vavo vasiye basa. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vaWelcome Zimuto.
Nyaya yamunofanira kunzwisisa ndeyekuti muZANU-PF itori tingati pachirungu tingati iculture yekudzingana nenhau yekuti vanenge vachirwirana upfumi hwavanenge vachipanana pachavo. Tikatarisa nyaya yekutandanisana haina kutanga nhasi muZANU-PF kunyanyanya kumayuth. Gore riya tikatarisa mayuth akambodzinganisana vamugabe vachirivo leader, asi tikatarisa kuti zvive zvichibvepi kunyanyanya zvese izvi zvinobva muvakuru. ZANU-PF ibato ravane nguva rine matingati mafaction. Saka maonero angu ndeyekuti faction iri kunana Matutu inongotaurwa iyo kuti ifaction mumazira angu kudandiko kunana Chiwenga inenge isingawirirani imwe faction yemayouth eZANU-PF anova iwo anosapotawo vaMunangagwa. Tikatarisa mazuva apfuura aya munhu anga achipa mazwi tinoona pane umwe mudzimai mutsva. Tinoona kuti ava vasi vanhu vangava vari kufamba navaMatutu navatogarepi, iyi ndeimwe faction iyi. Saka zvinokwanisa kutotitaurira kuti makakatanwa atotanga. Chinhu chatinofanira kunzwisisa kunyanyanya panyaya dzezvinoitika kumayouth eZANU-PF, zvinhu zvese zvinoitika muZANU-PF, gore rakadzingwa Mai Mujuru, gore rakadzingwa vaMunangagwa, zvinhu zvese zvaitangira kumayouth. Kumayouth uku ndokunongoratidza kupatsanura kana kuti kumwashuka kwemusangano weZANU-PF.
Asi zviri nyore here kudzinga munhu akaita savaMatutu kana vakasarudzwa neye mutungamiri wenyika vaMunangagwa kwete nevechidikava?
Mukuita kweZANU-PF haisi nyaya yekuva nyore kana kuti akasarudzwa akanongwa nemukuru wenyika, asi kuti zvinogona kunge mukuru wenyika kana pamwewo zvisingamufadzi zviri kuitwa navatogara ipi navaMatutu, zvinogona kunge vari ivo vanenge vatozviita kuti zviitike. Asi hatingazivi pachiri padhuze kuti tizive chazvo chazvo zvavadzinganirana.
vanongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vaWelcome Zimuto vachitaura vari parunhare kuPrague kuCzech Republic. Iko zvino tombotarisa misoro yenhau iri mumapepanhau emunyika. Bepanhau repaInternet renewzimbabwe.com rine nyaya yekuti mukwasha wevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vasimba chikore vakaroora Bona Mugabe munhu anotyisidzira uye kuda kuita zvemhirizhonga kuvashandi zvakanyanya. Izvi zvakabuda mudare muHarare nezuro pamhosva iri kupomerwa vachikore yekuda kupamba mumwe mudzimai waaishanda nawo. Muzvare Betha Zakeyo, avo vanonzi vakavharirwa muhofisi nagadhi wekambani iyi pamwe navasimba chikore, vanoti vaityira upenyu hwavo. Vanotiwo vakavharirwa muhofisi iyi kwemaava maviri vachida kumanikidzwa kuti vaise ruoko rwavo patsamba yekudzingwa basa. Asi vachikore vari kuramba nyaya iyi, iyo ichaenderera mberi ichitongwa musi wa13 kukadzi. Bepanhau reHerald rine nyaya yekuti mukuru weZesa Holdings vaJoshua Chifamba vakadzingwa basa mushure mekunge vambomiswa basa vachipomerwa mhosva yekuita zveuori. Topedzera nekutarisa zviri mubepanhau reChronicle, iro riri kuti muzvina bhizimisi vari muridzi wekambani yeEconet Wireless vaStrive Masiwa nemudzimai wavo Amaitsisi Masiwa vaumba homwe yemari inosvika zviuru zana zvemamiriyoni kubatsira vanhu vanogara kumaruwa vanenge vaine zvirongwa zvebudiriro. Vanhu vanenge vachikwereta mari kuburikidza nebhanga ravo reStuart Bank. Iko zvino tombonzwa zviri kubva kuvateereri veStudio 7 kuburikidza nemashoko avanotumira kuno. Mashoko aya haanei neStudio 7 sezvo achiratidza maonero pamwe nemafungiro evateereri.
Makadiva shamara veStudio 7, ini ndinezita rangu ndinoitwa Innocent, ndiri kuno kuSouth Africa Cape Town. Ndaikumbirawo kubvunza kuti muimbi wedu wechidiki Toki Vibes akaimba nzeve akaimba vakamusunga, saka vamwe vacho hatisi kuziva kuti aripi here kana kuti akaitwa sei. Tangokumbira hedu kuziva kuti akaitwa sei uye ari ndozvandaingoda hangu yekubvunza mazvitaini.
Makadive kuStudio 7, zita ndinonzi Vamoyo, ndinobva zvangu Mugweru, saidhi rekulowa Gweru. Ndinoda zvangu kutenda ine nhau dzamunotipa zvinoitika muZimbabwe. Ini ndiri kutaura nevamwe ndiri muSouth Africa umo. Tiri kurwadziwa nezviri kuitika muZimbabwe, zviri kuitiwa nehurumende yedu iri muZimbabwe iyo. Nhasi ndine mibvunzo. Ndaishuvirawo zvangu kuti dai mibvunzo yandinayo yasvika munzeve avo vanozviti ndipurezidhendi vedu. Purezidhendi vakatya kuenda kuDavos, vakati vari kudzoka munyika kuzogadzirisa matambudziko ari kuitika muZimbabwe. Ndeapi matambudziko? Vakati vari kudzoka kuzomagadzirisa. Ndiri kutoshaya ipapo, dai magona kundibatsirawo, nekuti handioni nyika yeZimbabwe ichienda kumberi. Vari bhizi vari kusunga vanhu vari kunzi vari vakakonzera mhirizhonga. Asi mazuva adarika apa ndanzwa mumwe achiti mayouth ezanup f anofanirwa kuponjesa mavhiri emota dzematicha, anofanirwa kutora maticha achiendesa kumapurisa. Ndikabvunza kuti chii ichochocho, chinonzi kukonzera chii ichochocho? Nekuti vakadaro ka vanoita kuti nemamwe mayouth emamwe mapata osimukawo futi omirawo nerimwe saidi.
Makadiva tepfenyuri vedipfenyuri yeStudio 7, ini ndini Evans Letisco. Ndiri kuda kutaura pamusoro chipindura zvakataurwa nevechidiki veZANU-P F vavaiti vapeya Munangagwa nguva. Amunangagwa hapana nguva yavanopiwa nokuti mavambo avo akaipa pasi rese. Mavambo avo akaipa kumunhu wese. Mavambo avo anoratidza kuti havana rwendo nevanhu, havana chiedza nevanhu, havasi mutungamiriri ane rudo nevanhu. Kupfurwa kubvisa masoja mumabharaki vachivaisa muvanhu kuti vanhu vachipfurwa kuti varatidzirei kuparadzwa kwemisika yevanhu muna ndomwe vari kurarama namo havasi mutungamiriri.
Kutemera Zimbabwe zvirango kuchitemegwa vakuru vari muhurumende vari pasi ndi vanosafa, kunyange nevana mabhizinesi vanosafa more asi kungotaurirana. Temera zvirango handioni kuchibetsera.
Tinotenda zvikuru vose vane mashoko atashandisa muchirongwa chedu chanhasi, asi tinokurudzire kuti musatumire mashoko ekunyomba. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wesangano reUnited Nations muSouth Sudan vaDavid Scherer vane chivimbo chekuti munyika iyi muchave nerunyararo zvichitevera kunyorerana chibvumirano pakati pemutungamiri wenyika iyi vaSalva Kiir nevaive muteedzeri wavo uye wavai kunetsana navo vaRiek Machar. Hurumende yeAmerica inoti iri kuzoendesa mamwe mauto kumuganhu wayo neMexico mudunhu reTexas kunzvimbo yeEagle Pass kuedza kudzivirira vapoteri vari kuda kupinda munyika iyi. Vakafanobata chigaro chegurukota rezvekudzivirirwa kwenyika vaPatrick Shanahan vanoti mauto aya achawedzerwa kana dambudziko iri rikaenderera mberi. Nyaya yekupomerwa rusaruro rwemarudzi uye kubata chibharo yapakuti mudunhu reVirginia muAmerica munetse kuti ndiani achava gavhuna wedunhu iri. Vanhu vatatu vari pamusoro mukutonga dunhu reVirginia vari pakati penyaya dzinogona kuvadzingisa basa vese. Svondo rapera, mapepanhau akaburitsa mufananidzo yakatorwa muna 1984 ichiratidza vanhu vaviri, mumwe akapfeka mbatya dzesangano raiuraya vatema richipfurukidza mwero reKu Klux Klan, mumwe akaisa pendi nhema kumeso, izvo zvaiitwa kunyomba vanhu vatema. Mumwe vaviri ava anonzi ndigavhuna weVirginia vaRalph Northam uye vanhu vari kuda kuti vachisiya basa. Kana vaNortham vakasiya basa, muteedzeri wavo vaJustin Fairfax vanova munhu mutema ndivo vachange vachitarisirwa kuita gavhuna. Asi pabva pabudawo mashoko emumwe munhukadzi ari kuti muna 2004 vaFairfax vakavamanikidza kuita zvepabonde. Asi ivo vari kuramba mhosva yavari kupomerwa. Kana vaFairfax vakatadza kutora chigaro ichi, gweta guru redunhu reVirginia vaMark Herring ndivo vachange vakatarisirwa kutora chigaro ichi. Asi vaHerring vari kutiwo vaimbopendawo kumeso kwavo nependi nhema vachiri mwana wechikoro, zvinoonekwa zvakare sekunyomba vatema. Tanonoka wande weStudio 7 abata Dr. Frank Guni kuti tinzwewo zviri kuitika kuVirginia kwavanogara.
Iye zvino izvi zvinhu zvakaita manyama amire nerongo, nekuti mukuru anotonga state kana kuti guta kana kuti nharaunda yeVirginia, gavhena variko ava vane dambudziko rekuti munguva yavaita zvidzidzo zvavo sevari kuchikoro chekudzidzira zvekurapa, vanenge vaiita zvinhu zvinoshoreka zvikuru zvekutarisira vanhu vatema pasi nezvekuita zvinotarisa vanhu vemarudzi pasi, zvakanyanya zvemaKu Klux Klan kana kupenda uso hwavo kuti vasvibe zvaiseka vanhu vatema zvakanyanya zvikuru kwazvo. Saka zvanga zviri mugwaro ravo kana kuti mubhuku ravo rinonzi yebhuku rinorakidza nguva yavanga vari kuchikoro naizvo zvavo zvavaiita. Zvazobuda kudaro zvanyadza zvikuru zvekuti bato ravo remadhemokrati riri kuti ai vanga vasiye chigaro, nokuti hazvisizvo zvavakamiririra sebato. Ivo vanenge vangozvivharira, vangozvipinza muchizarira kuimba yavo yehurumende, havachazikanwa kuti vari kutiosiya basa here kana kuti vari kufunga zvipi. Asi zvaonza kutonga kuti guta reVirginia risatungika zvakanaka, nekuti kana mutevedzeri wavo vari mudambudziko zvakare.
Kana gavhena Northam vakabva pachigaro, vacha tevedzerwa ne mutevedzeri wavo vaFairfax. Zvino ndikunzwa zvekuti vaFairfax ivo pachavo vane nyaya dzavo futi dziri kuda kunetsa. Chii chiri kuitika apo?
Nyaya yaFairfax inoti netsei kunzwisisa nekuti yakambobuda nguva yesarudzo. VaFairfax vari kunenerwa mhosva yezvekuita nemadzimai iyo vanenge vakabvenge vainzvenga vakakwanisa kupinda musarudzo somutevedzeri wagavhena. Asi pabuda nyaya yagavhena iyi yavo yabva yadzokera zvekare, iye zvino taakunzwa kuti mudzimai uyo ari kuvanenera mhosva yekuvambunyikidza nekuvabata zvisina kunaka semunhu wechidzimai ava negweta raendesa nyaya kumatare. Zvinoreva izvo kuti kana takatarisa paurongwa hwokutongwa kwemaguta, zvaakureva kuti kana gavhena vakasiya chigaro, mutevedzeri wavo vaFairfax vanga vachifanira kutora chigaro, vachakwanisawo kutora chigaro nekuti vane nyaya dziri kumatare dzinogona kuti vasiye basa. Zvaakuenda kuti munhu wechitatu anogona kuzotora pamwe vanenge vaakutoenda ku House kana kuti kudare remakurukota.
Kana vaFairfax vakatadza kutora chinzvimbo chagavhena, Attorney General ndiye anotora chinzvimbo chacho. Asi zvindonzwa kuti Attorney General wo ane nyaya dzakewo futi, ko chii zvechava kunetsa apa?
Ndo zvandambotaura zvekuti guta reVirginia raita manya mamire nerongo ekuti vari kutonga nyaya dzavo dzaakubuda dzaakunyadzisa, kwete bato ravo chete remadhemokrati rinovanhu vari kutongavo, asi kuti kana nemhuri dzavo nechimiro cheguta seVirginia zvaanyadzisa zvikuru kwazvo.
Dr. Frank Guni vari parunare naTanonoka Wande weStudio 7 vari kuVirginia. Muchirongwa chatinotarisa nyaya dzemimhanzi, nhasi tine muimbi anoimba nziyo dzechitendero ari kuLiverpool kuBritain, muzvare Lydia Madembo.
Zvekuimbaka ndakatanga ndine 3 to 4 years, saka makurira ndakazongoita ndendiri munhu yaingofarira kungoimba kuchikoro ndendiri mumaschool kwaya nekumachurches ndichingoimba. Then pakazofa baba wangu manje 2012, zvakandibata. Ndopandakabva ndazotanga kudi, pandakangotega inombonotsikisawo chisongu yekuti baba wangu vadi vashaya. Saka ndopandakazongotanga kungorotswa masongs achingouya ndakangorara. Ndopandakazoproducer album rangu rinonzi Tane Tane Kurindira.
Saka makaritsikisa mugore iroro ra2012?
Ndakaritsikisa kubva rakazoita out in 2014. Saka ritori izvozvi pamaketi, rinowanika pamaiTunes, maAmazon, Spotify, ndokweriri. Zvokuti riri kudiwa fani kune nyika dzekunzeko. KuZimbabwe vanhu vanyatsondizivi, but international vanhu vanodzida zvokuti.
Namba refu iri rine nziyo ngani?
Rine nziyo 10. Saka albhamu racho rinonzi Tane Tane Kurindira.
Tinotenda zvikuru, tichakupai hurukuro iyi mangwana zvakare nekuti taidimbura panzira. Asi tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ini ndini Blessing Zulu, ndokusiyai mina standekile muhlanga munaudze isiNdebele.